Tangatishira tidzira tiri ku United Arab Emirates Embassy kwatatanga tine tsamba yatanga taenda kuti tinovapa tichivapa zvichemo zvedu zvekuti hatizi kufara neGold Mafia documentary yakaburitsa vanhu vari kuburitsa upfumi hwemunyika yedu vachitora vachiendesa kuDubai. Tichibva ipapo tichibva taenda kuZimbabwe Embassy kwataenda oko kunomira panze tichiimba uye nekutaura tiripo kuti hatichada vanhu vaneta nekutorwa upfumi hwemunyika medu huchiendeswa kune dzimwe nyika husingavake nyika yedu.
Tinoona kuti nhasi izuva rekupembera kuzvitonga kuzere. Sei mafunga kuti muwanikwe imi sebato reCCC muchiratidzira pazuva irori?
Zvanga zvakanyanya kukosha muzuva ranhasi nokuti takatarisira kuti tinofanirwa kunge tichipemberera 43 years yeindependence. Chatiri kusangana nacho ndechekuti vanhu vedu muZimbabwe havana mabasa, zvipatara zvishande, hapana kana chatinoisoona kuti chii chiri kuvakika munyika yedu asi upfumi hwedu huchitorwa huchiendeswa kune dzimwe nyika. Tichibva tabva ipapo tikaenda kusouth african embassy kwataendawo kunoita zvichemo zvedu tichiti kune mabhanga atakanzwa ikoko kuti vari kushanda vachibata mari dzinenge dzashandiswa kana dzinenge dzatengeswa negoridhe. Saka taida kuti vatitarisirewo munyaya iyoyo. Tichibva tapedzisira tave ku number 10 Downing Street kuofisi ya British Prime Minister vatapirawo nyaya yedu nezvichemo zvedu uye tatichikumbira kuti vanhu ivavo kana vawaniko vaine mhosva vasungwe.
Mungati imi matambirwa sei kumizinda yese yamaenda iyi?
kuUnited Arab Emirates varamba kuvhura draw. Tasiya tsamba yedu tangoisiya taiso mupost box ravo. PaZimbabwe Embassy pakavharwa, kuSouth African Embassy vatambira, kuBritish Prime Minister's Office tsamba yedu yatambirwa. Tabvumidzwa kupinda tikavhurirwa dhoo tikatambidza tsamba yedu. Saka tinotenda zvikuru.
Muri kutarisira kuti pabudei mushure mekuratidzira kwamaita uku?
Tiri kutarisira kuti vanhu vese maBritish citizens vakataurwa mudocumentary kuti vainvestigatewe.